manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22/2020 makajerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Chanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Vaka sungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed chechipiri havana kupiwa kodziri dzavo dziri taurira hama dzavo kana magota avo isuwo patakazungunzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidzawo taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji
MDC yochema chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oratidzwa kuSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema chema richiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu makumi mana nevanomwe vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborera ruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzo zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabva tapawo maonero edu masubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed chechipiri havana kupiwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magweta avo isuwo patakazungunzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidzawo taivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mudetsero nemanga vari kudya chechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosandira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zveuezha nemhirizhonga munyika taisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zviri kutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patient Jinsaro hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chiti pai mitemo yamanga muchitaura pranekesi yakaita seyaag vesus bill tikabva tativapa nandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mcmuvhoro kuzokupai chitongo chekuti dzinenge ndagura kuti webhadhara mari yechibatisi here vachibvakumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapuwa musi wechimbi inozoro by 10 o'clock ivo vazotiona pachitu vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Zvese vashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakada rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isisu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi akutotransporti akutotora mari yese iripo. Taona zvupko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yakachipa.
Inyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoreiza nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprizes aripo, tistabilize exchange rate, asi hati haisiri zvatiri kuona on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti pagore inotaura musangano inosvika nina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate, avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvemhinga mupinyi, nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi-inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the the same route andinenge ndatora mupenyu, to just throw a lifeline and tell them kuti no, you're not alone, there's still help out there and there's still hope out there. Hence the name Rutendo, Hope Foundation. Because tinoda kupa vanhu hope inobatika, tinoda kuti at least they inspire other young girls there that know kuti mupenyu hwavo they probably took a wrong turn somewhere, but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well. So organization yangu focuses mainly on single mothers, vari widowed, vakashaikirwa shirikadzi, nevakango impregnant, vari mateenagers, nevakaramba nawo nevarume vavo vari separated as well. So it's mostly focused on single mothers.
Mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here?
Ndine musi wakarara vana vangu nenzara. My three children, ndiriko kuZimbabwe. Ndashaiwa kana dhora. Ende nezvandakaita nyangu ndikafamba parodhi nichudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora, vanhu vanondinyima, vanotaura kuti makamati takaumirwa, takaumirwa. Nemachenero wakaita iwo, ungandidzotaona mari iwewe. But ndandisina mari musiwo. And I went home. Ndaigara mutown. My avenue, which is why I know for sure munukadzi akashaiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare nditenge chikafu mumba mangu vana vangu vacho. That day I went home ndikanoti Mwari, I don't want to defile myself. Position yandiri ndogara muma avenue pokuti ndikadzika downstairs azinitoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira. Ndobva ndaenda ndikanopa vana vangu maglazi emvura yekumwa. Katasikana ngati mbomai mvura. Tomorrow is another day. I will start makuseni kuitsvaka mari yechikafu mangwana makuseni. Mamusi ndamomba mangu same chose chekubata. But mudiki uyu akachema zvekuti pamaflats pedu unoita munhu anogogodza achitaura kuti hazi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei. Tinoda kurara ndine client yangu iriko nawo basa. Mwana wako angorara usiku. And then inini wacho ndinobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying. Ndanokerwa donje aiwa kurumidza kunyaradzidza mwana wako mhani unotinyaudza torara sei pamaflat panapa amumo here mumba muri kuignora mwana achichema watwa. Ndobva ndatanga inini wachona kuchema ndikati Mwarika, nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri. I want to ask that you give me enough every day for my children. Whatever excess I have, I will give it back to you. Ndova nakazo mukamangwana kuseni ndichibva ndadecide kuti regai nditange mari yendege visa rangu rekuamerica richiri valid. Ende kuamerica ndinoshanda ndobva ndauya kunoko. Vanhu vakawanda vatombonizisei zvikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoita $20 ndigototadza kurohwa nehana. But ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana. Excess, I promised it to God. Ndikaenda kuCharity Foundation yangu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNevada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrati dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remarepublicans vaDonald Trump. Dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire. Vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi. Zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri ndiro rabatsira vanhu ava. Iko zvino tochienda kujaya guru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwidzwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Joe. Vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, Dr. Joe.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei muEducation System.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi wazvo kutati timbokurukura pamusoro penyaya yanga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzodzo asi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerusa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimfe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazvo, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo iyo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyi kuziva kuti zvimfeki inooparaita sei. Zvimfeki inototohwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzvimfeki vanofanira kuenda vachitaridza expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Takara tinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopiwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachaita high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zvimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamuturinuwe vowedzerwa mari. Inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvichitapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro, vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende yokuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varayiridzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varayiridzi nokuti zvimfeki painoenda kubhajeti ichida kupiwawo bhajeti kunyika inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhadharwa nevana vechikoro haisi yokuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyekungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzvimfeki. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zvimfeki inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwaisi toenda kuti zvimfeki igare yagadzirira isazotiudza pekupedzisira kuti haina kupuwa mari nehurumende. Ngaigare yainokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoita supplementary budget ipapo. Nyikawo ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectiwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunoprindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kuna naLondon. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika, hazvifani kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Joe nekuwa nanguwa ya utaoronesi.
Tinotenda.
Mangamaka terera kumutungamiri wesangano revarairidzire PTUZ Dr. Takawafira Joe muchirongwa chedu upenyu wedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tenda Jonga Kandemiri.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Tina Senavanta Panavana Nela Boivola Babantana Vana Lima Boitinala
Boimbi Aibe Nemukurumbira Pasirose Joseph Shavalala uyo akava pachikwata cheLady Smith Black Mambazo anatipa South Africa nasi kustadiviro kwaZulu Natal. Shavalala akashaya musiwa 11 kukadzi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa. Chikwata cheMuzimbabwe cheIndosagusa The Morning Star Shange chishimbao parufu uru. Shavalala haka muimbao na mshakavu Oliver Mtukuzi uye na Paul Simon weku Amerika.
Usizi, usizi, usizi tina, usizi mtabini ma, usizi, usizi tina, usizi. Sizwe mathu ubasi yeluswa yezintina zinamntwana kaNkuluNkulu madoda mathu sizwe mama zintina zinamntwana bantwana bancana bahlale sizwe mama zintina zinamntwana imvana bantwana sizwe mama zintina zinamntwana imvana madoda sizwe mama
Hi mama,
sizwe tina,
sizwe bantwana bancane.
Ana bandale tembele zima
Zizetina asena
Bandwana vangane barangulungu Bandale tembele
zizetina asena
Ndota watu
zizima Zizetina asena
Zizima
Zizima Zizetina asena
Zizima 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 Zizima
Zizima
Kumshakabu Joseph Chawalala ne Lady Smith Black Mambazo. Sezo guva edu ya pera rikati mpocharisa misoro yenda uzedu za nasi. Sangano reva shandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions. Roda edira msangano we chimbi chimbi we TNF. Sezo mitengo ya zini yora mpa chita chamuramba muru. MDC yochema chema kujinengo zavo ziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Chawalala akavamba chikwata che Lady Smith Black Mambazo oradzikwa ku South Africa nasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.